Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe ndiweni vanobvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Vaiwe varwi verusununguko nhasi vayambira European Union kuti havasi kuzopeta maoko nyika dzesangano iri dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu MDC muzvare Maureen Kadimaunga vashora mashoko aya vachiti sevarwe hondo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita udzvanyiriri kana kumbunyikidzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga amhanyisana nevanhu panze pedare repamusoro reBulawayo High Court nhasi masikati apo mumwe mutongi wedare iri abvuma chikumbiro chekuti Ishe Felix Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vabhadhari mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raIshe Ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti Ishe Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe Jaravaza vange vapikisa kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati Ishe Ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti Ishe Ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti Ishe Ndiweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yainzwikwa mudare. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve vati vafara zvikuru kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because Meta in my prospects are under on appeal court. She's been granted bail $500 and also another reporter every week who intervenes police up to until Meta is finalized.
Ishe Ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu reMatabeleland North. Vamwe vanhu 23 vakabatwa nemhosva imwe chete naIshe Ndiweni vakanzi vaite community service. Ishe Ndiweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Thank you.
Vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko nasi vayambira sangano reEuropean Union kana kuti EU kuti havasikuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyore anoona nezvevakarwa hondo mupolitburo yebato riri kutonga reZANU-PF, vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akabudiswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare, vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa papawa tine kambo katairwa ikataiimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No, no, no. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava the opposition varungu. Saka anogona kutora box remunhu akafa kudai izvozvi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get evidence that haana akafa neiye akafa mwananga akafira kumucha? How do we, where do you get that? We know about such propaganda. Isus, we did the same propaganda. Muhondo yechimurenga tabata varungu, tambata toyesa moto, tavesa moto obva aakutasa ari kugotswa togara varungu vouya vauya votiwana tiri moto vatatiza zvonzi magandanga ari kudya varungu atiti hapana ipropaganda.
Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kademaunga vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo, vaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azvoti zvinhu izvozvo zviri kumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata. Isusu mafungiro edu ndeyekuti vaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavape mapurisa nguva yekutarisa nyaya idzi, nekuti satina kubata kuti uyo ndiye azvisa. Asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechiitiko chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanasa ugaro hwako, une mvumo yekutaura kuti ndiri kufungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonetsana nanhingi panguva yakati. Saka isusu tichitarisa kumashure kwatabva, bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuabjata vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu, vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vavari kutaura vekunze, vasiri vemuno havagare muno nesu, havasangani nematambudziko atinosangana navo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita tiri kuitira varungu, ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurayikidza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai, muzvare Kademaunga vaudze Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamabvuvhu kusvika nhasi pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai, vanokokera nhengo dzeZANU-PF National Assembly vapupurai togarepi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMathias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kuchipinde $100. Saka tinokumbirawo madam speaker mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamuturi vari kutamba nelife yevanhu, vanhu vaakupera kufa kumamisha ako nenyaya yekushaya mapilizi eBP neshuga.
Mune munyaya sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi, vaJacob Mafume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana, inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na 2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
Tichiri pakati pekuda kunegotiata zvirikuitika zve 2019 pane iyo inonzi hardship yakaintroduceswa ne hurumende apo yaona kuti yakonzeresa ma hardship munyika yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance saka hardship iyoyo tirikupa vashandi takatarisana ne kunegotiata kwatichaita for 2019
Asi vamafume vati zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuru yeHarare iwedzere budget rayo regore rino kana kuti supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vemabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino. Bhanga reFirst Capital Bank riri kugumura vashandi 120, reCBZ riri kunzi riri kutarisirwawo kugumura vashandi 100, ukuwo bhanga reStandard Chartered richinzi rinoda kuvhara mapazi akawanda munyika rosara nematatu chete. Vashandi vari kumiswa mabasa vanonzi vari kubva ari maoko chete sezvo vemabhanga vari kutadza kuvabhadhara mari dzavo dzechigumura. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika mumabhanga, tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanovazve mutungamiri wesangano reZimbabwe Bank Allied Workers Union.
Zvinhu zvakumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviri. Chekutanga ndechekuti vamiriri eupfumi hwenyika haana kumugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo ari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo, vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vakutarisa kugumura vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndo ingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga magara mune nyaya iripo yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose zveiri kunzi Fourth Industrial Revolution kana kuti Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vanosvika kuzana, First Capital Bank iri kugumura 120, zvichiratidza zvekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongozozo. Vana Standard Chartered Bank wo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndo inenge yakubuda ichinobhadhara mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa iko kuStandard Chartered uku, mukati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti ikatigaregare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vachipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirongonzwa nerunyerekupe kuti pamwe angaendesa pakati pe30 ne40.
Mutungamiri wesangano reZCTU vari mutungamiri weZimbabwe Bank Allied Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu, avo vanotiwo naivowo sevashandirwi vaomerwa nezvinhu sezvo upfumi hwenyika huri kumawere.
Mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota, zviri kushayikwa, zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani haangagone kuprodusa zvakakwana asina zvinhu zvekushandisa kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira. Kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducea zvakadii. Capacity yacho yakadzikira zvikuru, vazhinji vari kuproducea at between 10% and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro itinzi mabudget enyu amunee makabhudheta kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducea. Saka izvinhu zvinhu zvenyu zvamuprodusa zvinodhura nokuti hamusi kubhenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiprodusa zvinhu en mass zvinotipa nokuti muri kubhenefita from economies of scale. Asi kana muchiprodusa ma1111 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushini wese unofanira kuprodusa zvinhu zvakakwana iwe uchingoprodusa 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kurana mushini izvi zvakangofanana chero muri kuprodusa zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava vanhu vashandi chimboendai kubana kuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100% vari kushanda 10% or 20% of the time. Hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti museve tishoma twaminatwo itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musinga produce munenge musingameke mari.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa icho tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nasi tiri kutarisa vatendi vechikristu vanogara muAmerica vane musangano wavo wepagore pasi pesangano reChristian Fellowship International kana kuti CFI. Musangano wegore rino uri kuitirwa kuAtlanta kuGeorgia kubva musi wechishanu musi wa30 Nyamavhuvhu uchipera nemusi wesvondo musi wa1 Gunyana 2019. Vakaronga musangano wegore rino ndimufundisi Jafet Ndemera avanoti vachauya kumusangano uyu vachashumirwa nekufadzwa nenziyo kubva kuna mufundisi Togi Chivaviro avakaimba kambo kakaita mukurumbira kanonzi Ebenezer. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Ndemera pamusoro pemusangano wavo.
Tine musangano weChristian Fellowship International. Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora matingati muAmerica zvikuru sei. Tine tarisiro yokuti akasvika kunana Canada nekunana UK. Saka mubatanidzwa wemasangano we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi tichizovapamwe chete tichinamata nokurumbidza nokuvakana ama workshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina vamwe through marriage, vamwe wene kungo neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino, for example, tiri mufananidzo unomirira CFI, Pilgrims Community Church, mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodenwa kuMethodist inonzi AME Church. Asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasingachafiti muno maCatholics wakava mubatanidzo wakatakati Pilgrims Community Church. CFI imodel ye Pilgrims Community Church pakuti vanhu vari mu CFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor T.T. Chivaviro, the gospel legend ve Ebenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai. Asi tina ma pastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele varikubva ku Canada, vana Pastor Sundire varikubva ku Harvest ku Dallas, tina Pastor Patrick Kwesha, tina Minister Maimu Simbe is traveling all the way from Zimbabwe, vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbu, musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini. Uye vasati varegista pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo?
Musangano uripo Friday, August the 30th, pa Crown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva pa airport. Vasati varegista kuimba yaMwari magoni haavharwi. We will do our best nokuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.
Mufundisi Japhet Ndemera vesangano reChristian Fellowship International vachitaura naPraxedes Jeremiah weStudio 7. Vanhu vanga vachiratidzira mukati meguta rePretoria muSouth Africa vapedzisira vorwisana nemapurisa mushure mekunge vanhu ava vatanga kupaza zvitoro vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvimwe zvitoro. Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga nezuro pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Vemichovha ava vanonzi vari kupomera vekune dzimwe nyika mhosva yekutengesa zvinodhaka zvikuru nyaope. Kurwisana kwanezuro uku kunonzi kwasiya mutyairi wemuchovha mumwe chete afa, izvo zvaita kuti vemichovha vashandise mabhazi kuvhara migwagwa mukati meguta. Mapurisa anonzi azokwanisa kudzikamisa mhirizhonga iyi mushure mekushandisa hutsi hunokachidza pamwe chete nemabara asingauraye kana kuti marabba bullets. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti mhirizhonga iyi yakanganisa zvikuru upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandira mukati meguta sezvo zvave kutya kuenda kumabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Oh, zvino kwatinyara rei asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwane dzapondewa namatombo dzimwe yatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvunhu zvichibva mumashops zvichindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti kongozozo muPretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzodzo dzePretoria CBD nekumaravasati inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Bongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinotokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese ukaenda kana kuna naacadia uku kwakavhagwa Pretoria West kwakavhagwa taka kupinda nokubuda mutauni kwaakutoneta. Asi nyaya yokurovana yanyararei jambanja rarichiitika kubva makuseni kusvika masikati vati nyararei. Chatinongoona vuti hwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku, Advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kunoi pane mataxi driver muno mataxi anenge achireva makombi vanoi vakatanga kuti tichiaratidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyaope ndo yaichitaugo. Ineni ndatotaura noumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kuNigeria nokuTanzania. Saka kunoi mataxi driver pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeigners vachinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri muPretoria imomo?
zvakanyanya savano vazhinji vanoshanda muPretoria macho ndevedu zvikuru musanicide mumahairsalon marestaurants sezvandakatoita ndabva ndichitiza mutaundi because makuseni pandamboinda kwakuchakati nyararei asingaona migwagwa yava kubvabva ndichibva ndatobuda kuma1 ndandava kutotiza kubuda mutaundi because ndaona utsiwa hwaakuchibuda mumabuildings akasiyana-siyana vari kutoenda mashopu ega ega uyo wandanditaura nae taxi driver waaitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena vachingoti todziziva saka tinongosvika tichibhomba imomo vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa vamwe vavachitowisa matv mumashopu imomo saka zvava kungokanganisa munhu wese
avo vangu vari sachigaro vesangano rezimbabwe exiles forum advocate gabriel shumba vachitaura najonga kandemiri westudio 7 vari mupretoria zvichakadaro mukuru wedunhu rehauteng mujohannesburg vadavid makura nezuro vakazivisa kuti nekufamba kwenguva dunhu ravo richadzika mutemo unorambidza vekune dzimwe nyika kutanga mabhizimisi vachiti vari kukanganisa zvizvarwa zvemusouth africa more blessing njoma anotipa nyaya inotevera
vamakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemusouth africa mumwe muzvina bhizinisi musouth africa nezimbabwe vabrighton sangore anoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemusouth africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Tona zvatomira zvakaipa. Lati tai ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu muno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu iyi. Saka kutotanga zvakatotanga. Contract iyo yanga itoni mari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. But yakabva yatotorwa. Pachata kutongona matsoni zvekuti amwana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vatinzwira tsitsi vatinzwira nyasha. Nyika yedu yatasei yanaka. Eri shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vaya. Taimboti havadi kushanda but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka. Pachata
sachigaro wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura
mashoko ava david makura mukuru wehauteng province kuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta rejohannesburg mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiriyo nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yesouth africa zvinokanganisa zvinokonzera ruvengo zvinokonzera mweya wezenophobia
vamavhinga vanoti mashoko ava makura anotyora kodzero dzevanhu uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri wesouth africa mushakabvu nelson mandela
havasi kutaura mutemo sezvauri shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vamandela nevamwe vairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hwesouth africa nedzimwe nyika dzemuafrica tinofanira kurangarira kuti nyika yesouth africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakombera dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri vemusouth africa vanofanira kushungurudzwa hazvisi izvo
sachigaro wesangano rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizimisi
takadzeya mashoko ava david makura nokukwadzi kakuru nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvedzimwe nyika zviri musouth africa zvishungurudziwe mapoliticians haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa kazhinji panenge pachii it's a free market economy pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo asi mitemo iyi inenge ichifanira
tinotenda zvikuru more blessing waedu ndo yadyanana musakangano kuti kulive talk zvichitarisa matambudziko akasangana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri muSouth Africa anokoneka nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeisindebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-court ithe ubaba uNdiweni angabhadala i-$500 yamara TGS uzakuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe eNdaba Zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week in a Friday.
Ngobelo kuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakobulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ukuze athonisiswe evela ngekhaya uNduna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. Izozo ndo propaganda mfana.
Akusilo qiniso lokho. Anyizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Anyizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa imbi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu namanga. Isizalwane seZimbabwe esezihlala kwele Melika phansi kwenhlanganiso ye-Christian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabomnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakobulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi iNduna uMnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kaMantshi eselukhuni. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Loba nje umchuchisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mapikwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. UMapikwa wale ukuvumelana laye esithi leli cala lilakho ukwesulwa. UMapikwa unqume esipha uNduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola, i-$500. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube, igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye, uchasisa okwenzakale namhlanje.
I-court ithe ubaba uNdiweni angabhadala i-$500 yamara TGS uzakuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe eNdaba Zinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week in a Friday anytime kusukela ku-6 ekuseni kusiya ku-6 wantambama. Yiko isinqumo se-court esiphumileyo leso.
Mhlaka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kaMantshi, uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkanyelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. INduna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likaMbele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba iNduna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu, ngakho ke eveza ukungahloniphi idale leNduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo njalo akulampahla eyachiswayo lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. UNdiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. UNdiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna uNdiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, uNdabazelizwe Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe ebulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lenhlathela izindaba owenzelwe emahhovisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa batshiywa belimele kayisiwe yeqiniso kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla liphisa leMDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. UMayia uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala njalo kuvele lasemapholiseni ayiyo alomlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. Is also no propaganda, mpana.
Akusilo qiniso lokhu. Angizange ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizange ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
UMayia uqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokushushezela ukuthi uZulu ajingisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There is no need to try and get power that is taken.
Akula sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika labeBritani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali yokuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa. It's Sinoda bonoso njamisa.
Kumele sizwisise ukuthi kulaba sihlaselayo njengesizwe. Akulani lochamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya nemali yaphandle ezisungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli. Kodwa kutshengisela lokhu okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethe ezicubunga ezombusazwe ezithi imbiko enja kumelanga izwakale ivela kunkokheli yalabo abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjweni kwabantu kusukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutsho ngumnumzana uMahiya indaba edanisayo kakhulu ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke. Kodwa nxa sesinanzelela ukuthi amaoveti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu ukuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakale ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumende engayenzi lutho. Kungani uhulumende engakwazisi ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esitshengise nxa kungayi-engelasanje ekuthatheni kwabantu esitshengise ngokubamba abanabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubotshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshaya kakubi kwelinye ilunga le-MDC eKwekwe ngabacatshangelwayo ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF. Kodwa umsekeli kaMphathi Ntambo uzokwethulwa kwembiko, umnumzana Energy Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala okuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Umnumzana Pasha Raphael Spanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ngokuthi ngamapholisa ensitha we-CIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane le-Country Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucace ukuthi kamvumelani labantu laba beZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga. Ngoba kulamuntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azaza zithole kusesimweni esiyabe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku omakhelwane basendlini eCountry Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela sikhuluma nje kunje kutshitshwa layo kuhanjiswa yena elokhu zeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu beZimbabwe bebeyaziyo ukuthi khonkona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activisti kale sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona otshayiweyo u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands. Utshayiwe izolo. And it's evident utshaywe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabanga zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Mbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala ufanisa ukuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akulamuntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu beZANU-PF. iZANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kuningi kakhulu okwenziwa iZANU-PF bekuphika. Kuqalisela endabeni zeGukurawundi, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa. Lokho kodwa into abanjani, izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi, lokhu ngamanga, siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGukurawundi babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa, lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efana nayo khathesi abantu bathunjwa abantu batsha abantu basezibhedlela sikhuluma so kumhlophe lokufana lento yena le yabayenzayo bayala ukuthi lizwe limikulu kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilizwe limi kakubi umkhono mawusebenzi abantu abalamsebenzi akulamagetsi akulamanzi kodwa izana u PF yakuyala khonoko.
Lo ngumnumzana Patricia Svanda onobhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona kobulawayo kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura eCity kabaziswanga kuseselesikhathi njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi. Ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ulife Talk lamuhla kuhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa lapho abachayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle ye-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES. Abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe, ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa isizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhlanje sikhangela ukwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso yeChristian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela ezigabeni ezithiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia kusukela ngolwesihlanu mhla ka-30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhla ka-1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni seGeorgia umfundisi Jaffet Ndemera okhokhela inkonzo yePilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula inhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka eAtlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalwa abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi oludumo umfundisi Toby Chivaviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana, njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya. Sizwa sile something missing ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta kodwa siyazama uku-rotator ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe siseDallas, siyarotator ukuthi sincedisane njalo kwenzelwe ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona ukuthi kungaba labantu abangangeni isonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi house lo mhlangano lapha silabantu lapha kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So iCFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwe ongalipha kwabasekhaya bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya. Lilakho yini ukuthi libamungele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nanana kulezi nsonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe.
Kakhulu sibili kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto yethu Pilgrims Community Church. Silabantwana abangu 6 abafikileyo abaza kuba ngama students lapha for the next 4 years. ICFI ilakho khonoko kunje one of ama themes azabe fundiswa ku CFI yalonyaka yokuphendula umbuzo okuthi when they see us ama young adults ilizwe lisibona njani njalo thina sifanele siphile njani njalo ukuphendula umbuzo wakho abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kweni yebo ye kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silomntwana wakithi kube lalakho abangahlangana lakho kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo sibancedise even isikolo njalo lenhlala kahle yalelilizwe njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe njalo sile identity yethu kule iconference abantwana abancane bazabe be ama children's ministry. One of the things abazabe bezenza yikupainta iflag yethu eZimbabwe lokufunda ukuthi each color ichoni silenjongo yokufundisa indaba ye-identity yalapho esivela khona. So abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana esingakucela ukuthi basincedise yikuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi ngoba lathi siyabe sisebenze lapho.
Isikhathi sethu asavumi. Ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini, uphela nini, ngaphi kwangkhona?
Umhlangano uyabuse Crown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue. Uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th, uphele mhlaka September 1 ngesonto. So okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa, sikhuthazana njalo sisazana sichumayela i-gospel.
Ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni.
Yebo ye, silaba fundisi, silaba hlabeleli abatshiyeneyo, silama gospel artists. The main one esilaye, of course, ngubaba uTT Chibabiro, owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye. Silaba chumayele abafundisi omalele, bayabe bevela eCanada. Silabachumayela abazabe bevela eDallas, abama nhlangano athiyeneyo obaba uSundire, obaba uKwesha, obaba uMarandure from the SDA in Dallas, siloba uGuthu from the Atlanta Dallas Atlanta SDA community.
Lo bekungumfundisi Jafet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu Christian Fellowship International. Exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Ukuqhamuke udlakela edolobheni lePretoria kwele South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamateksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamateksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe. Njalo lesitimela esivela edolobheni leCape Town sisiya eJohannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangene ezitolo batshisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabo kuza luqhubekele phambili kunyanga ezilandelayo.
Ma usakhumbula kahleshe ngo-2015 kuye kwa kwabulawa kwabiswa izizalwane abantu bokuza lapha eSouth Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo sathi sikhulumile ukuthi lo labantu kufanele bahambe abantu bashaye efikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni ominiso ngongqoshe no premier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack ama-building kanti futhi ke izolo upremier walana eGauteng wathi yena kunemisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawo abantu ezizalwane zalapha eSouth Africa kuphela and kunenkulumo eningi lokhu ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngentengo ephansi so kabakwazi ukukhompyutha nabo so kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu bey'tolo kabasadingakali abafuni lelo bhizinisi lenzi ngabantu bokuza ngaphandle yikho upremier ekhulume leyo nto so ma upremier ngakhuluma leyo nto bese kuvuka kuthisa izitolo kutshontsha impahla ey'tolo and singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa yinkokheli now akuhlali kahle kithi lokho ngoba Richards Bay kuleli viki esiqalile nje bekuvaliwe impela kwashaya abantu abaningi ngobokuza akuna mntu oboshiweyo njengoba nje besibona namhlanje ePretoria omunye sibonile ebhitula ngerabha bullet ewela phansi ephethe iTV ebaleka nayo bathatha iTV yena bamyeka bambophanga kanti laba bantu as long as bengaboshwa uma besenza lamacala ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo
kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayeli nje bamatekisi kungakuhamba njani khona
into eyendakalayo ukuthi abashayeli bamatekisi baqale lolu dushi izolo kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho okwenzakala eSoweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza baduvula ingane kungekho ngane ebhidilweyo izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasonti ngamaphoyisa nalaba abafana laba badla izidakamizwa inyawo okubizwa ngenyawophe basebesithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini ilawo maphoyisa kwasekusiba nodushe ke phakathi kwabo lapho and kwagcina komunye wabebhidiliwe so yiwumbiko ovelayo lona bese kusithi ngemva kwalokho sebesithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutshuleyo ngani udutshulwe ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo yikho manje sebelisa abantu bokuza ngaso sonke isikhathi uma kuzoqhathelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa siliswa ukuthi kwenziwa amacala kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatsha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa ama-TV ayizidakamizwa nana sebehamba bengena ey'tolo bewathatha ngoba ama-TV akanani ney'dakamizwa iy'tolo kazinani ney'dakamizwa kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabazi abantu abadayisa izidakamizwa kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship i-citizen arrest bazibophele lo muntu lo bamse epolice station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu udayisa izidakamizwa kwabenzi lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathathe impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza
lo mnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhonale eGoli.
Comenzó la pana, comenzó la pana, comenzó la pana. Sondela kumomondia, iska bopi sinanda mate. Sondela ntokazi, ungesabi ntombente, nizigele ngaphelela. Sondela ngikumba kumbela ngane, ungesabi kachana, angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, nizigele ngaphelela.
Sibonge ke lo mculo olifalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.